mafire arikuita vanhu vekwedu kumusha kwedu maZimbabwe nzimuno munyika. Chekutanga ndechekuti hatina kumbofunga kuti chirwere ichi chichaparadza vanhu vakawanda. Huwandu hwevanhu vaparadzwa hwanyanya uye kana kuti vakawanda. Chandinofunga ndechekuti vazhinji vedu tanga tisikuziva ruzivo rwakaita rushoma panyaya yekuziva kuti coronavirus iyi, COVID-19 chii. Nyaya iripo yekuti maZimbabwenzi vari kufa vakawanda ichokwadi, asi tikatarisawo haaziri maZimbabwenzi oga vari kufa. Tine hama zhinji dzinobva kunyika dzakasiyana siyana kuAfrica nekuAsia nemuno muEurope, vanhu vakawanda vari kufa. Asi chandoda kuti nditaure kwamuri ndechekuti ruzivo rwevazhinji maZimbabwenzi rwakaita rushoma kuti chirwere ichi chirwere chemhandoi. Inini pachangu samufundisi ndakatombofunga kuti hachisi chirwere chingaparadza vanhu vakawanda, ndaingozvitorawo casually. Asi nekuongorora nekunzwa nekuona, ndiri kuona kuti chirwere ichi chiri kuparadza vanhu vakawanda. Inyaya yekungoti hatina mastatistics akazara ekuti tizive kuti maZimbabwenzi wafa pari zvino vangani, maNigerians wafa vangani, maGhanaians wafa vangani, maAsians wafa vangani, asi kufa kuri kufiwa.
Pane zvamungati here zviri kupotswa kana kukanganiswa naivo vari kushaya vari mubasa ravo kana vari kusangana netsaona iyoyi yecoronavirus kana COVID-19?
Mubvunzo wakanaka wamabvunza vakandimirira. Handingati ndine mhinduro yakazara pamusoro penyaya iyoyo, nekuti area yedu isu sevafundisi tinonyanya kudhira nenyaya yezvemweya uye tichibatsirawo zvakare pane zvenyama. Ndinofunga kuti inga yakwana nguva yekuti maZimbabweans kwese kwatiri, kuzvipatara, mahomes kwatiri, tinyanye kuziva. Nekuti rinodaro soko kuti vanhu vangu vanoparara nenyaya yekusaziva.
Ruzivo rwupi mufundisi rungadiwa nemunhu anenge achishanda kuchipatara kana kumisha inogara vakwegura, tichiona kuti muri kuti vanogona kunge vari kushayiwa ruzivo?
Ruzivo ndorwekuti usati watombopinda mubasa imomo, make sure kuti equipment yaunofanira kunga uinayo yekupfeka unayo yakazara, uye kuti uri kuteerera maguidelines aunofanira kuti uteerere nekuita.